Zuvage International Rural Women's Day isuwa katati koshira nekuti isuwa kupa mcherechezo kune basa inoitwa na madzimai ekumaruwa zvikuru sei mune nyaya dzezvekuita nezvekurima uye nenyaya dzekuwanikwa kwechikafu nezvimwe zvakadaro. Madzimai ekumaruwa madzimai akatikoshera mune nzira dzakasiyana. Saka isusu takamika Women and Law in Southern Africa tiri kusangana tiri kwamuchoko kuna kuda vayenzi tichisangana nemamwe mapoka akasiyana siyana neboka reMinister of Women Affairs tichirangarira madzimai ekumaruwa mune nyaya dzezvekurima dzeagricultural sector.
Muchange muri kuita zvirongwa zvipi uyezve madzimai vese vanoda kunge varapa vanowanikwa vachienda kupi?
Madzimai ese anokurudzirwa kuti vange vachisangana kuwadhi yekusvuda vayenzi kuki kwamutoko. Isusu neMinister of Women Affairs tinenge tichigoverana ruzivo nemadzimai ekumaruwa ari kunzvimbo ikoko mune nyaya dzezveminda uye kuti vakwanise kusanganawo nemapoka ehurumende akaita seLand Commission, akaita seGender Commission vachipakurirana ruzivo rwezvemutemo mune nyaya dzezveminda. Zvatake seWomen in Law in Southern Africa tichange tichipawo yatinoti legal services kune madzimai ekumaruwa avo vanenge vachida kubatsirwa kwemagweta tinenge tiriko tichibatsirana navo pachena.
Izvi zviri kuitika rini?
Mutambo uyu watanga nhasi asi mapoka akasiyana siyana ari kuramba achirangarira zuva iri mumazuva akasiyana siyana zvichitanga muzuva ranhasi rinova ndiro zuva chaivo rakatsarwa pakalenda yeUnited Nations.
Saka pari zvino mutori nevamwe venyu vari ikoko kwamutoko kwamataura?
Zvino Women and Law in Southern Africa yatotangawo kwamutoko ikoko asi ndiri kuva neruzivo rwekuti Minister of Women Affairs ichaita official launch yenyika pamuzarabani mumwedzi wakati unowa October zuva racha vasati varichara.
Mombotipawo semaonero enyu zvii zvingaitwa nemumwe akatirira chepari zvino kuedza kuti vacherechedze zuva irori remadzimai ekumamisha?
Vanhu vanenge vachida kubatsiranawo nemadzimai emaruva ngatiedze kuchengetedza kodzero dzavo kubuda nezvenyaya dzeminda. Madzimai aya ndiwo anoita 70% yatingati yefood production kurima kuti tiwane chikafu nekudya. Asi dambudziko ravanonyanya kusangana navo nderekubvutirwa minda kunyanya apo pavanofirwa nevarume kana kuti apo pavanosvika mudambudziko rekunge varambana. Saka tinokurudzira kuti ngatichengetedze mutemo wedu zvikuru sei constitution yedu inotarisira kuti madzimai ngaasashungurudzwa kunyanya pane nyaya yakasangana neiyoyo yeminda. Tinotarisirawo zvakare kuti ngatichengetedze kodzero dzemadzimai kuchengetedza runyararo kunyanya pane nyaya dzegender based violence. Ngatisaitei mhirizhonga kune madzimai ari kumaruwa. Ngatiedze zvakare kuchengetedza kodzero dzevana vasikana kunyanya vari kumaruwa nokuti ndo vanonyanyosangana nedambudziko rekurodzwa vachiri vana vadiki yatinoti child marriages. Saka kuchengetedza kodzero dzavo nekuonawo kuti vawana mikana yakaenzana kuvadzimai nevarume vanogara kumaruwa chinhu chinenge chakakosha. Kugoveranawo navo ruzivo rwakanangana nenyaya dzeclimate change kuchinja kukuita mamiriro ekunze kuitira kuti vakwaniso kurima zvinoenderana nemwaka nemanayiro aikuita mvura nekushanduka kukuita makore. Ndo zvimwe zvatinokurudzira kuti ngazviitike. Kuwanawo mikana pane nyaya dzemari seyatinoti iyo rural financing ndo zvimwe zvinenge zvakakosha kuitawo kuti vawanewo pundutso pane nyaya dzavo dzavanenge vachiita dzekurima nemamwe maprojekti avanenge vachiita.